kande miri nyaya yekuti munhu anonge ari pabasa ano sarudza iye kuti ndoda kuenda rini kana kuti handiendi inyaya ingaomera kubudirira kwenyika zvakanyanyisa nepamusana pekuti munhu unogona kungoti ini ndaomerwa handichaendi nhasi mangwana kuno umwe anenge achiti ini ndaomerwa handingaendi nhasi mukatarisa vakande miri gore rakapera hurumende yakawedzera mikoro yavashandi nezvikamu zvinodarika mazana maviri kubva muzana gore rino zvakare tikatanga nezvikamu makumi maviri neshanu kubva muzana izvo zvakatopiwa vanhu vakatotambira muna April muno uye takati muna June takaofa kuti tichaisa imwe zvakare makumi mana nezvishanu kubva muzana endi izvi zviri kuitika nguva yatiri kuona kuti ikonomi yedu yati gadzikanei mbijani zvinoita kuti mihoro ive ine uremu kwenguva yakati rebei saka kana takatarisana neizvozvo kuti tizove nevashandi vanoti inini mangwana ndoda kuuya asi mangwana handidi kuuya uku nditicha anoticha vana vana vatinoziva kuti kupera kwegore vanenge vakatarisana nezamanishoni handifungi kuti mushandi iyeye une interest yenyika neinterest yevana neinterest yemacitizens pamwoyo pake
saka dambudziko ringagadziriswa sei vamavhima
tiri kuti ngatirambe tichitaurira nai tinzwe zvinyunyuto zvenyu tinzwe kuti tingagadzirisana sei kuti tiende mberi ava veconfederation vanyora tsamba ngavaende panational joint negotiating council tigadzirise nyaya yekusawirirana kuripo kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi ndo zvandingavaudza ndo zvinoita kuti vana vezimbabwe macitizens ezimbabwe awane maservices akakwana anobva kumacivil servants